manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musi wa25 na26 December tsaona dzanga dzakatikira kuona kuti musi wa25 wakapa vanhu vatatu, musi wa26 wakapa vanhu 4 heni nezuro kwakapa vanhu vaviri, asi tikuona kuti tisati tanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda.
Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemigwagwa kubva musi wekisimusi kusvika nhasi.
President Ramaphosa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizens yavanoita gore rese pakrismas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muBulawayo vachipa zvekudya, zvekugeza nezvinhu zvakadaro kupomuleni optimism.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya matunhu akasiyana-siyana emunyika. Nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home kuBulawayo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi, musi wechitatu kusvika nhasi mugovera. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatatu vafa nhasi mangwanani mutsaona yaitika kuKwekwe, kuchitiwo bhazi rabeuka kuGweru rakuwadza vanhu makumi mashanu nevana. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanhu gumi nevatanhatu vakuwarawo mutsaona yemumugwagwa yaitika kuMabvuku muHarare. Vanotiwo nemusi wezororo rekisimusi vanhu vatatu vakafa mutsaona dzemumigwagwa, kuchitiwo nemusi weBoxing Day vamwe vana vakafa, kuchitiwo nezuro chishanu kwakafa vanhu vaviri. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona dzose idzi dzakakonzerwa nevatyairi vaimhanyisa dzimotokari dzavo kana kuti vasina kutevera mitemo yepamugwagwa uye kuti vamwe vainge vaneta. Asi vanoti dzidziso dzakapiwa nemapurisa akabatana nevanoona nezvekufamba zvakanaka mumigwagwa dzakabatsira zvikuru mukuderedza uwandu hwetsaona dzakaitika kusvika pari nhasi. Assistant Commissioner Nyati vanoti vachiri kuongororawo kuona kuti mhosva dzakaparwa munguva ino yezororo dzakakwira here kana kuti dzakadzikira zvichienzaniswa nemamwe makore adarika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zororo richiri kuendera mberi mukoma Jonga. Tichitaura kudai musi wa25 na26 December tsaona dzanga dzakadzikira kuona kuti musi wa25 wakapa vanhu vatatu, musi wa26 wakapa vanhu 4 heni nezuro kwakapa vanhu vaviri, asi tikuona kuti tisati tanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda. Nhasi tazoona kuti tine tsaona yauraya vanhu vatatu kuKwekwe, tine bhazi radonha kuGweru pakuvara vanhu 54, tine kombi yadonha kuMabvuku Tenof vakuvara vanhu 16. Saka zviri kuedza kuti vatyairi vari kumhanya uyezve vatyairi vari kuedza kuovhateka pavanenge vasingafaniri kunge vachiovhateka sezvaitika kuKwekwe. Uyezve vatyairi vanenge vaneta yatoti pachirungu yaya fatigi. Ndosaka tiri kuti munhu wese kana vachinge vaneta ngavazorore, vatyairiwo ngavafambe vakangwarira vasamhanye wakoisa upenyu hwevanhu mumugwagwa. Mapurisa acharamba achidzidzisa vanhu, asi kungodzidziswa nemapurisa chete hakuna chakunobatsira kana vachairi vasingateereri, vasingabatsiriwo kuti mugwagwa muve muine tsaona shoma.
Takaonawo mapurisa achinzi achanga akaiswa mumigwagwa nemunzvimbo dzakawanda. Zviri kutarisawo here kudzikisawo kuita tsaonawo?
Ya, zviri kubatsira nokuti maona kuti dzororo risati ratanga pakaita zvikwata zvakasiyana-siyana zvinosanganisira First Lady amai kusiya Mnangagwa, zvikwata zvetrust safety council, polisi, takazobatana neveSouth Africa vakauya kuGwanda nekuBubi. Saka munyatsoona kuti vanhu vazhinji mwaka unouyu vanga vaine chishuwo chekuti tsaona dziite shoma, vanga vane chishuwo chekudzidzisa vanhu. Ndozvatoti zvofanira zvichiitika nguva nenguva izvozvo.
Ko, panyaya dzekuparwa kwedzimhosva, tinoona kuti munguva dzemazororo idzi ndo dzinenge dzinotisimukei nyaya dzemhosva idzi?
Tichiri kuongorora, mhosva dzisati dzanyatsotitaura kuti dzakakwira kana kuti dzakadzika, tichazinopa mashoko akazara kana tasvika kuma 10-15 January.
Tichitarisawo gore ra-2019 munyaya dzemitemo, zvii zvamungataurawo assistant commissioner?
Tichiri pakati, ndofunga gore rakupera ka, commissioner general vanozoita ripoti yavo nekupera kwegore, tokwanisa kuzotaura nezvayo muna January. Ndopatoita kuona kuti mhosva dzenyika yese dzakadzikira here, dzakakwira here. Zvinhu zvakatinetsa semapurisa ndeizvizvi, zvatakagona ndeizvizvi, zvatinotarisira kuita muna 2020 ndeizvizvi.
Vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare nestudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekupa rubatsiro rwezvekudya pamwe nezvekushandisa munguva ino yezororo kune vanoshaya vari mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Chikwata changa chakamirira vaChamisa nhasi chasvitsa zvekudya nezvekushandisa zvakaita sesipo kune vamwe vakwegura vanogara pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri muguta reUlawayo. Kuti tinzwe mafambiro aiita basa kuUlawayo, tabata mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Zvafamba zvakanaka zvikurusa. President Chamisa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizen yavanoita gore rese paChristmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muUlawayo paita contingent yemaMPs nemasenators neprovincial leadership, vachipa zvekudya zvekugeza nezvimwe zvakadaro kuEkupumuleni Old People's Home.
Mataura kuti chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yese, ndeapi mamwe matunhu muri kubatsira?
Tiri kubatsira kwese. Takapinda mharare chero mumamisha omu, takabva kwachief Kaisa uku ipapo paChristmas pano. Pese panowanikwa munhu anenge atsvagiwa navapresident Chamisa kuti abatsire vanhu, tinobuda tichidaro. Saka kana kune kwatatasvika vateereri venyu vanotiudza, tinoona kuti president Chamisa vanoita zvavanenge vagonawo ipapa.
Chii chikuru chakaita kuti vaChamisa vange vachitora matanhwa?
Nyaya ndeyekuti president Chamisa vanotevedzera gwaro resocial democracy rinoreva kuti we take care of our own. Tinorangarira vanenge vakwegura vachishandira nyika, togorangarirawozve vanenge vachishaya munyika vachichengetwa nehurumende. VaChamisa vakati aiwa isu totanga ipapo tichitobatsira vanhu patinenge tavanavo pashoma ipapo, tichicherechedza nenyaya dzepesima fizi kuti vanhu vanofanirwa kuwana mufaro. Patinofamba patinoita zvokuti tinotosangana nevanhu vatinenge taunzira zvinenge zvabva kuna president, totogara navo pasi tichiimba tichidaro kuti vawanewo mufaro.
Tiri kunzwa veruzhinji munyika vari kuchema kuti zvinhu zvakaoma, vari kukundikana kunge vachiwana mari nekurarama. VaChamisa vari kukwanisawo sei kuwana mari dzekubatsira nyika yese?
Zvinoitika ndezvekuti president Chamisa vane shamwari dzavo dziri munyika nedziri kunze kwenyika dzavanotaurirana navo kuti aiwa ka, zvamunoona tine vanhu vakashandira nyika ino vakwegura vari kushaya chekudya paChristmas kuno, taikumbira kuti mumwe nomumwe aite inonzi adopt kana kuti asarudze kwaanenge achida, kwaanofungidzira kuti anogona kubatsira wobatsira ikoko. Saka ndiwo mashandiro anoita vaChamisa vachitsvaga mari kushamwari dzavo, dzimwe nguva vachitorawo mari dzavo vachibatsira kuti vanhu vawanewo Christmas inenge irinani, nekuti zvinhu zvakaoma zvikurusa munyika muno. Asi tinoda kuti tikurudzire nyaya yesocial welfare, nyaya yekuchengetana sevana vemuzimbabwe ndo zviri kuita kuti president Chamisa varambe vachingoendera mberi nenyaya yekuti tinoda kubatsira tichibatsira tichiti isu tiri vanhu vebato reMDC vatumwa naPresident Chamisa.
Rubatsiro huri kupiwa kunhengo dzebato renyu reMDC chete here?
Aiwa, tisi kutombobvunza vanhu kuti unosapota pati ipi, tikaona variko vanosapota mamwe mapati tinenge tichitofara kuti vari kuziva kuti Zimbabwe ino ndeMDC ndeZANU-PF ndevanhu vasingasapoti mabato. Ende kana tichibatsira vanhu kudaro tisi kuita nekuti tiri vanhu ka kwete nekuti tine mabato ezvekutongwa kwenyika. President Chamisa havazvidi izvozvo, vanoti ngatibatsire vana vemuZimbabwe ndokuti vana venyika ino. And President Chamisa thinks vanofunga kuti Zimbabwe is a very great country, nenyaya iyo inofanirwa kugona kubatsira zvizvagwa zvemuno pasina kupoka.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Kosiwanda vari parunhare neStudio 7 vari kuBulawayo. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri kuongorora nyaya dzingangoita nhatu kana ina dzechirwere chemanyoka, chinofungidzirwa kuti chingangodaro chiri chirwere chetyphoid mumusha weruzhinji weGlenview. Meya Gomba vanoti kuwanda kwevanhu muguta reHarare ndezvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka, sezvo vanhu vari kubva kumativi mana enyika vachimhanyira muguta guru renyika. Vari kukurudzirawo veruzhinji kuti vakoshese utsanana, vachiti harisi basa rekanzuru chete rekuchengetedza utano. Ngatinzwei hurukuru yataita naMeya Gomba pamusoro penyaya iyi.
Pane makeses maviri matatu mana akauya kwatiri anoratidza kuti pane maissues etyphoid atakada kuungurura, bhozi anouya kwatiri ari masuspected cases. Isusu tinozotarisa neCity Health kuti makeses ayakamira sei. Sekunziva kwenyu munde pekuti through urbanization munhu wese anoda kuya muHarare. Munhu wese auya muHarare anoda mafacilities akakwana. Nedzimweni dzenguva vanhu vauya muno muHarare vanouya netsikawo dzavo dzakasiyana-siyana. Zvimwe dzatinokurudzira kuti dai vanhu vachengetedza utano hwavo pane zvavanonwa, pane zvavanobata pachikafu chavanodya. Saka makeses avayo hungu, pane makeses akaya kwatiri atiri kuongorora atingati takakontena. Makeses ane chekuita nechirwere chetyphoid katiri kususpekta kuti vanhu vangu vane chirwere chetyphoid.
Chii chikuru chamakawana chiri kukonzera dambudziko iri? Tichiona kuti nguva zhinji rinongotangira munzvimbo yeGlenview iyi.
Nyaya inoitika ndeyekuti urombo hukanga hwanyanya mukati menharaunda dzatinogara. Vanhu vedu vanoresorta kumaextreme actions akaita anopikisana neutano hwatinotarisira izvo nekodzero dzeutano pamunhu. Ukaona paya patinoti vanhu regerai kutengesera zvinhu pakadai, zvinhu zvinova zvinhu zvakaita zvinobatirana neutachiwana unokonzera zvinhu zvakaita zvirwere zviri communicable diseases, tinovatsura. But vanhu vanenge vakatarisa kukoshesa kuti ndikautsvaga mari. Naizvozvo munhu anoenda anotenga fishi yake pasingatengeke fishi, haende kubhucha, anoenda anotenga pamhene ipapo. Munhu anonwa mvura paisingafanirwi kunge ichinwiwa. Utsanana, kudya usina kunyatsogeza zvakanaka, ndozvo zvimwe zvinhu zvatikanganisira mukati mekurarama. Saka mukudaro ndozviri kukonzera kuti zvirwere zvinge zvichidiizvichiti. Mukatarisa patichagarika, ibusiness center rine zvakawanda zvekuitika pariri, yatingati informal trading yakawandisa ipapo. Saka ndozviri kukonzera chi zvimwe zvezvinhu zvakadaro.
Vamwewo vagari vemuGlenview vari kupomerawo kanzuru mhosva yekusarasa marara uye kugadziridza nyaya dzekuwanikwa kwemvura yakachena. Munotiwo
chinoitika chiri pachena chinozivikanwa ndechekuti utano hunochengetedzwa paviri. Utano hunochengetedzwa nekanzuro, kwozoita utano hunochengetedzwa newe mugari. Nekuti haungatarisire kanzuro kuti iwe kugeze maoko ka, nekuti watanga chikafu parodhi. Haungatarisire kanzuro kuti iwe ikuitire mamwe mabasa uri chapozvingochiita iwe. Saka kutaura kwevanhu vanenge vari mubhizinesi rekungopomera, asi zviro kwazvo ukadzoka kumasure ukazvitarisisa kuti sei mvura isikuwanikwa muZimbabwe muHarare nedzimwe nzvimbo dzakatenderera maguta ose ari kutambudzika nyaya yemvura, zvinongokuburitsira pachena kuti haisi Harare chete. Saka kana yarambirira mudenga, ingava mhosva yakazuro here kuti hatina mvura?
Vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguye kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye. Ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekupedzisira chegore rino, pano pachirongwa chedu chemadzimai taita rombo rakanaka. Tine hurukuro na mawindo mudzimai anoita iye zvemitambo. Tichaenda kwavari tinzwe kuti chii chakaita kuti vafunge kupinda munenyaya idzodzi dzekukurudzira zvemitambo munyika. Tino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu. Mungatisananguriro kuti zita renyu rekubarwa chairo rinonzani uye zvechii chakaita kuti mufunge kupinda zvekupromota mitambo semudzimai.
Zita rangu ndinonzi Wanisai Mutandwa, ndichizikana nerekuti Mawindo. Mawindo izita randinoshandisa kupromotions company, kupromotions people they know me as Mama Mawindo. Ndakatanga kuita zvemagitare 1998 up to now, but ndaingorondawo tsimba dzemama promoters vakuru kwandiri, the likes of Cheapers, Joshua Jerry namai Red Rose. Ndova ndakateedzera tsimba dzavo kuti ndite promoter, but munhu akaita kuti ndide magitare ndiAlec Macheso. Ndiye munhu wandaifamba naye Stereke, ndiye munhu wandaitevera Stereke. Hatinawo akangondimotivheta kusvika ndatozoita munhu wemagitare full time. Inini handina rimwe basa randinoita besides music. Ndinoita music, sometimes I do zvebhora, but mainly I'm into music. Ndinoita maevents, I'm also an events coordinator. Ndiri promoter, ndinoita equipment hiring for my events. Anything chinongopinda muline reentertainment chete, ndee ndirimo.
Mungati gore rino ra 2019 ranga rakamira sei kwamuri semudzimai anoita basa irori rekupromota zvemitambo?
Ndidi kunyepa, gore neranga rakaoma. Tinotida rachienda kana rakachenda mangwana chaiyi, nokuti zvinhu zvanga zvakaoma. Nokuti kuti entertainment industry kuti munzi maita mari unenge muchitarisa mari pagate. So pamagate apa pasingatombobuda kana mari. Chero makada kuti munze muimbi kubva kunze, vamwe vangu vakambotsvaya kuda kuunza vaimbi, vakatadza. Hazvina zvanga singadzore, but waitita loss, because inini kana kuri kupromotions I work with my brother Genius Kadungure, ndiye wandinowanzoita naye. So takambotsvaya kuita Davido, tikambotsvaya kuita marumba artist Salipupa, but wanyatsoona kuti tiri kungodhonza zvedu sevanhu vakasimba, but zvanga zvisina kunyatsosimba steric. Saka 2019 chinja chakaoma, nekuti I'm not very sure kuti iikonomi here kana kuti vanhu vaneta here, but 2019 haana kumbirambonakidza zvachose. Tiri kungoti ngaachipera tichitangidza pana 2020, pamwe maybe mwari vanotinzwawo.
Semudzimai mungatimi munowana rutsigiro kana ruremekedzo rwakaenzana here nevanhurume vanoita mabasa amuri kuitaya?
Aiwa, hakwete, hakwete. Kunotozotoda kutosimba, zvinotoda kutosimba chako chako zvindezvembabvu, ibhora rembabvu chairo chairo. Nokutoti unotopedzera kutonzi nepamuromo usina pamuromo, not in I stand for my ground. Nokuti ndotozviti Iron Lady, vanotozviziva mamapromoters echirume kutoti tinotopedzerana, because varume havadi kutonge vaovhatekwa nemukadzi, vanotokudzvanyirira chete. Vanotokudzvanyira chese chavataura hachitombonzwikwa nokuti uringori mukadzi. Saka haya mupromotions macho mutori nebhora rembabvu chairo rakasimba chairo, but ndinomira zvangu, vanotozviziva ndinombotry
pane zvamuri kuronga here kupera kwegore tichivharisa gore ra 2019?
Kune festival kuVictoria Falls iriko, iri kutanga musi wa 28, 29, 30, 31. Saka inini apa ndiri kushanda nehanzvadzi yangu Genius Kadungure, ndiri kushanda ne G Events. So kunoita all white part, nekuti Genius kuna anongozikana nekuita maall white part. Saka tiri kuita maall white part, tikuita kubot tozoita after part musi wa 31. Saka tine mapati atiri tiri kuita bvamusi wa 29, 30, 31. This time mapati ndiri tiri kuitira kucarnival, because carnival iri kuya nyika dzakasiyana siyana. Saka tisu tiri kuita mama after party musi wa 31, tisu tinenge tinayo SG Events. Saka patina nevakuru vakuru vakaronga carnival.
Vanenge vachida kuuya kumitambo yenyu yamunenge mbiri nayo iyi kucarnival vanokuwana ipapi?
Vari kuda kuya, nokuti kuall white party tiri kutengesa matables edu. Matables edu ari kubvira pa 500, pa 1500, pa 1000, 1000 2500 kaba 2000 pamari bese ukabata 500 years pa 500 ipapa unowana matikiti vanhu vairi kupinda owana wauri with 500 saka vanenge vaida kubhuka matables avo vanokwanisa kubata pa number dzangu dzeku Zimbabwe dzinoti +263 773 045 907 ndodzokorora zvakare +263 773 045 907 vaida kuita matable bookings avo but ndenge ndakusara nemabookings mashoma because vanhu vakawanda vari kubhuka matables especially vanhu vari kubva kuZambia, Botswana ne South Africa vari kubhuka matables but kana munhu asina temari yetable kupinda i20 US ku rest of the ground ku VIP ari kubvira pama40 US zvichikwira
pane mazwi here amungataurowo vamwe vangange vari kufunga kuita mabasa amuri kuita evechidzimai
ini ndinoti madzimai ngauye tishande takawanda nekuti ezvinoizvo vakadzi vari kungoita zvepromota magitara sungori vaviri nairedros isusu tinowanzomirira girl child hatiti kuona panodzvanyirwa munhu anonzi mukadzi nedu inodzimba tatsai muchiona tichimira nemaartist edechikadzi especially pana Selma artist watakamira naye takambomira naSelma pavainoisana nemafamily issues avo takamira naSelma tiri kuti vakadzi vari nevada vari kuda kuuya kuzoita zvemapromotions zvemaevents uyaitiwande tikurire varume ava matiregerera tingori tega tiri kuti uyaitibatsirane siwande matiregerera vakadzi ngavauye women empowerment toda kushanda nevakadzi tigobatsirawo maartist edechikadzi noti tiri tega hatisi kuzvigona tinotodawo support inobva kuna vamwe vakadzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai mahwindo vanozikanwa zvakare nezita rekuti mai maka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington ngatisanganei zvakare gore rinouya pachirongwa chedu chekutanga cheWomen's Forum.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nino gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa nezvematunhu emunyika tichiona kuine vamwe vanogaronyunyuta kuti kune manga matunhu akasarira kudarika mamwe. Saka tatitimbonzwawo kuna Reverend Ray Motsi veBaptist Church kuti vanoonawo sei nemafungiro aya. Togamuchirai muchirongwa chedu Reverend Motsi.
Aiwa tiripo kana makadiyo zviri kufamba sei ikoko?
Aiwa kuno tiri vapenyu chando chete.
Ndinotenda hedu. Aiwa kuno kuri kupisa iri kuna iri kunyatsonayawo zvayo mvura yacho.
Nhasi Reverend Motsi tatitimbotarisa araramo iri muvanhu. Kare taizwa vanhu vachingochema kuti dunhu rakati ndo dunhu rakasaririra hurumende haisi kusimudzira dunhu iroro ndo zvinhu zvichiringoriko here nanhasi izvi?
Aiwa bai zvinhu izvozvo hazvisisirizvo. Zimbabwe yose yangotekeshera nematambudziko. Zvino matambudziko ari paya anozokura nekuda kwekuti kana ange iri nzvimbo yakafanana nekuno kumatebereland inge ine drought vanhu vasingakwanisi kurima chaizvo chaizvo panga zvinoitwa kumashonerend unobvaona kuti nhamo yacho inobva yatorewese yozoitawo kusanganisawo nekuti dzimwe nzvimbo dzakafanana nekuno hadzisi nzvimbo dzinobatsirwa zvikurusa nehurumende kuti vanhu vaone raramo. Ipapo ndo pane nyaya hombe nokuda kwekuti nzvimbo dzakafanana nedziri kuno dzinofanira kunge dzichipihwawo mukana kuti dzikwanise kuwana zvinhu kuti dziringane nedzimwe. Ukazotarisawo kumasvingo vakada kungofananawo nesu zvishoma asi unoona kuti vamwe vari kumashonerend kuna namashonerend east newest kunenge kuri nani pane dzimwe nzvimbo dziri kunoku. Zvikonzero ndizvozvo izvozvo zvokuti hurumende haina urongwa hwekutarisira nekubatsira vanhu vanoziva kuti panonzi nechirungu vulnerable areas havana. Iyezvo hurumende yacho inenge isiri kutomboziva kuti chii chiri kuitika muvanhu nokuda kwekuti vane mari vanayo kana kuti vanowana vanowana asi vasina havana zvachose.
Tinoona kuti hurumende ine urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana yatingati devolution. Zvinhu zvingarerutsa here matambudziko ari kutarisana nematunhu aya?
Tiri kunyora nezvazvo, pane mapepa atiri kutogadzirira kuti tinyore nezvazvo. Isu tinofungidzira kuti devolution ndo inokwanisa kubatsira vanhu nekuda kwekuti dunhu nedunhu vanenge vakuzvimiririra kuti vaone kuti chii chingakwanisa kugadziriswa munzvimbo dzavo kuitira kuti nzvimbo dzibudirire. Tinenge tisisatarisire kuhurumende chete, asi taakutarisirawo hurumende yematunhu inove ndiyo inenge yaine simba uyezvewo iine zvishandiso zvacho kuti vakwanise kugadzirira matunhu avo. Saka tofungidzira kuti zvinobatsira izvini kana kuunza runyararo vanhu vanenge vachisakompleni kuti hazvina hazvisi kubva kuHarare, asi vanenge vachiti ko vanhu vedu vari kuva nemazvinzvimbo zvavo zvinobatsira vanhu vari kuitei. Tofungidzira kuti zvingatibatsire sereki, asi ndiri kufungidzira kutiwo zvakare hurumende haisida kugadzirisa izvozvo nokukurumidza, nokuti kubvira nguva yazvakataurwa nepatiri hapana kana chimwe chete chinoratidza kuti tiri kuenderera pamberi. Kunyange zvazvo murawo wacho unenge wakatangiswa ukenge ukapiwa kunzi wavapo, asi hakuna chiri kuitika.
Kune vamwe vari kuti nyaya yekuendesa masimba kumatunhu iyi inoparadzanisa nyika, nokuti kune kwaakuti dunhu rakati charunowana ikoko richingozvisimudzira panzvimbo yekuti vanhu vange vachishanda semajuru kuumba nyika pamwe chete.
Hazvidaroba, haisi iyo nzira yacho iyoyo, nokuti paurongwa zvinoenda nekuti kana vanhu vaakutora zvinhu kumatebereland kuti zviende kumasvingo kana kumashonarend, pato neurongwa hwakatarukana nokuti zvitorwa zvinenge zvaakutorwa zvaakuenda nembumirano yavanenge vakaita nedunhu racho rekuno. Hazvisangotorwa panga zvekuitwa iye zvino. Matombo ari kutorwa kwamutoko, hatizive kuti ari kuenda kupi. Tiki iri kutorwa kuno kumatebereland, hatizive kuti iri kuenda kupi. Victoria Falls inounza vanhu from all over, maprocedure acho hatizive kuti ari kuenda kupi. Madiamond ariko kwamutare, hatizive kuti mari yacho iri kuenda kupi. Saka tinofungidzira kuti devolution inotibatsira nokuti inenge yakuda kuve ichipa transparency zvakajeka, uyezve kuti vanhu vatokwanisawo kubvunzawo kubatawo vatungamiri kuti ko muri kuitei accountability.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Motsi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maita henyu.
Manga makateerera kuna Reverend Motsi vekereke yeBaptist Church kuBulawayo. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemunyika cheFC Platinum chiri kutarisira kuita mashiripiti apo chiri kupinda munhandare nhasi manheru neshasha yemutambo wenhabvu muAfrica yeAl Ahly yekuEgypt kwakare kuCairo mumutambo weCAF Champions League. FC Platinum inofanirwa kukunda mumutambo uyu kana ichida kuramba yakabatidza tariro yayo yekuenda mberi mumakwikwi aya, asi vamwe vanongorora zvemitambo yenhabvu vanoti uyu mutoro mukuru kwazvo kuchikwata ichi, kunyange hazvo chichipembedzwa nekutora kwachakaita mukombe weCastellaga Premier Soccer League masvondo maviri adarika. Asi vamwe vanoti hapana chinotadzisa FC Platinum kurova Al Ahly kana yakambokwanisa kurohwa 1-0 neItoile du Sahel yekuTunisia mumutambo wavo wekutanga wemakwikwi aya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi yemusi wechitatu kusvika nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika, nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri kuBulawayo. Chikwata cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt, uyo chinofanirwa kurwa semvumba kana chichida kuenderera mberi mumakwikwi aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Standekle Mhlanga.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.